Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kuvhumbi 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanofanira kuramba vachipfeka mamask dzekukurudzirwa kwazvinoitwa vachigeza maoko nesipo vachisanitizer uyezve social distancing zviya zvokuti vasamira munharaunda iri pedyo navamwe zvinofanira kuti zvirambe zvichiitwa nyangwe wabayiwa nhomba yeSinopharm kana yeSinovac iyoyo.
Nyanzvi munyadzi zveutano dzokurudzira vanhu kuti varambe vachibayiwa nhomba seimwe nzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vamwe vopesana nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakaitwa nedare reparamende reNational Assembly neZuro. Masangano evarairidzi akawanda abuda nechisungo chekuti haasi kuzotambira kutyisidzirwa kwaanoti ari kuitwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaCain Matema. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumaTheberland South, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera wave pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi mashanu nevana kana kuti 1554. Vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi neZuro wakare, izvo zvakasiyawo vanhu vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 37,875. Vanhu makumi maviri nevanomwe vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemashanu zvine makumi mashanu nevasere kana kuti 35,058. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1,263. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Zvichakadaro, vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave zviuru mazana maviri nemakumi masere nezvisere nemazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 288,222. Asi vabayiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa navana chiremba vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevasere kana kuti 36,778. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru munyaya dzekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 muhurumende Dr. Agnes Mahomva sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi ichishandisa nhomba dzakabva kuChina dzinoti Sinovac neSinopharm, idzo dzisati dzapiwa chitambi neWorld Health Organization kuti dzishandiswe neveruzhinji. Zimbabwe yakapiwawo imwe nhomba neIndia uye iri kutarisira imwe kubva kuRussia. Mukuziya nyaya iyi, tabata nyanzvi nyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechitungwiza hospital varizve munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida, avo vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba uye kuramba vachiteerera kurudziro iri kuitwa nebazi rezveutano kuti chirwere ichi chisadzoke zvine ukasha.
Nyaya yekuti toita sei kuti kukwira kwe vane utachiona weCOVID-19 kana vangava vanofano kuda kweCOVID-19 iyoyi vasava vanowedzera kana kuti hatingati third wave sezvatiri kuona kune dzimwe nzvimbo dzepasi rino. Chatingangoramba tichireva ndechekuti chokutanga urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCOVID-19 yevaccine iyoyo, ngava vanhu ngavanobayiwa sekukurudzirwa kwazvinoitwa.
Asika pane vamwe vane mubvunzo, Dr. Maida, vane zvimwe zvirwere zvakaita sezve BP, sugar nezvimwe.
Vaya vane mibvunzo vangava nezvirwere zvavanofanira kuramba vachimwa mapiritsi zuva nezuva, vanofanira kuti vanzwisise uye vachiongororwa kuonekwa kuti zviri under control here, kana ingava BP, ingava sugar, kana vanotora mapiritsi HIV kana cancer drugs, vanenge vachida kungoonekwa kuti maconditions avo kana kuti urwere hwavo huri under control. Vari kungomwa mapiritsi asi hapana zvimwe zvavanonzwa, uye kuti vaya vakazvitakura vanoyamwisa vana makore ari above 60, vanhu vanokurudzirwa kuti vanzwisise nekupiwa kunzwisisa kuti kana vachifanira kubayiwa vanofanira kubayiwa zvaita sei. Asi kurudziro iripo inoramba ichipiwa nyangwe nebazi rezveutano nderekuti vanhu vanofanira kuti varambe vaende kunobayiwa nhomba yevaccine iyoyi iri kubayiwa vanhu.
Asi kana vanhu vachinge vabayiwa, pachiine chikonzerere chekupfeka mamaski, Dr. Maid?
Vanhu vanofanira kuramba vachipfeka mamaski sekukurudzirwa kwazvinoitwa, vachigeza maoko nesipo, vachisanitaiza, uye zvesocial distancing zviya zvokuti vasamira munharaunda iri pedyo navamwe, zvinofanira kuti zvirambe zvichiitwa nyangwe wabayiwa nhomba yeSinopharm kana yeSinovac iyoyo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuda kwokuti pane zvinobatsira mumuviri, masoja omuviri anobatsira kuti udziviririke pautachiona hweCOVID-19, asi unokwanisa kuubatira asi dzimwe nhambo usingazonyanyi kurwara kana kufanako. Saka hazvigoni kuti titi nhomba iyoyi inokudzivirira zvachose kuti unenge wakungoita zvaunoda.
Ko, sei muchidaro, Dr. Maida?
Vamwe havasati vabayiwa, hauzivi kuti abayiwa neasina ndiani, uye kuti unokwanisa kutoti uwane utachiona ihwohwo. Saka tinongoramba tichikurudzira vanhu kuti ngavave vanopfeka mamask sekukurudzirwa kwazvinoitwa nenzira yakatarwa, uye ngavarambe vachigeza maoko nesipo, ngavarambe vachisanitaiza, ngavarambe vachiita social distancing.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru weChitungwiza Hospital, Dr. Enoch Maida, vari parunare muHarare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwaakabudirira muNational Assembly nezuro kunodzorera kumashure utongi hwejekerere pamwe nezvakasarudzwa nevanhu pakanyorwa bumbiro remitemo yenyika rikatanga kushanda muna 2013. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vati kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakatambirwa neNational Assembly kunodzorera kumashure utongo hwejekerere, vakapa muenzaniso wekuti mutungamiriri wenyika anenge ava nemasimba ekudoma vatongi vematare kubva kumatare epasi kuenda kumatare epamusoro.
Isu seZimurais takagara tataura kuti Amendment Bill number 2 inotyora bumbiro remutemo nenzira dzakawanda. Inodzosera mumashure magains atanga tameka panyaya yekupromota constitutionalism. Munoona nyaya yekuapoindwa kwemajudges mubumbiro redu remutemo yanga iri process yanga iri very transparent. Asi nekuda kweamendment iyoyi yava kuendeswa kusenate, transparency necompetence zvatorwa zvikarashwa musango.
Vabere vatiwo chinonyanyovashungurudza inyaya yekuti bumbiro remutemo yenyika rava kutoiswa zvigamba, bumbiro iri risati rashandiswa zvizere. Mutauriri weCrisis Coalition in Zimbabwe vaMarvelous Kumalo vatiwo tariro yavo yanga iri yekuti bumbiro remutemo yenyika ritange kushanda zvakazara risati rachinjwa.
Pari zino isusu hatikwanisi kunge tichiti iyi iprogressive section iyaisi pamaamendments ese ayo, nokuti seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuti constitution iyi kubva zvayakaiswa mugore ra-2013 tava kusvika makore anokwana masere 8 years isati yaimplimentwa zvizere. Saka isusu tiri kuti ngatitangei taimplimenta constitution iyoyi toona kuti inenge ichifamba sei. Patinenge zvenge taona kuti apa inenge iri kusarira kana kuti hazvizi kunyatsofamba zvakanaka tochizotanga kuva nedialogue rekuti choita sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vatiwo kubviswa kwekuvhoterwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika hachisi chinhu chakanaka.
Ukaona nyaya yekuti purezidendi vange vane mutungamiriri kana mutevedzeri anozikanwa inyaya yakatonetsa. Even vamurangagwa mukavaona vakazotiza vamugabe vangu mukava vakavabvisa pachinzvimbo nokuti hapana bumbiro remutemo raidzivisa vamugabe zvinge zvavanga vakaita. Asi ndinoda kuti bumbiro remutemo izvairi rava kutaridza kuti mutevedzeri wemutungamiriri anofanira kunge achizikanwa sezvo ari anofanira kunge achizotora kutonga kana mutungamiriri wenyika akundikana and izvozvo zvobviswa navamunangagwa vakambobviswa vakamhanya mauto akapindira kuti vadzoke nekuti bumbiro remutemo ranga risina izvozvo zvondokwaonda kuindazveivo.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vati sebato vakazeya kuvandudzwa kwebumbiro renyika vakati vakaona riine zvinhu zvakanakira vana vezimbabwe kusanganisira kuwedzerwa kwemadzimai muNational Assembly pamwe nekunzi mupinzwewo vechidiki vachiti zvindo zvakaita kuti sebato vatsigire kuvandudzwa uku. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vati vane mufaro mukuru nekubudirira kwebhiriri muNational Assembly. VaMugwadi vati zvakanakisa chose kuti mutungamiriri wenyika adome nekusarudza pachake vatevedzeri vake vachiti izvi zvinosimudzira runyararo mubato.
Zvinoitaka zvinoreva kuti mutungamiriri wenyika akudoma mavhaisi purezidendi avo. Izvi zvinoita kuti kuve nekugadzikana muinstitution yeupurezidendi munyika yose zvochireva kuti hakuna amasenda maviri emasimba. Ende izvi tiri kuzviitira takanyanya kunangana neramangwana ranyika kwete rokuti zvokuti tiri kuda kugadzisa zviripo izvozvo hatina matambudziko aripo asi ramangwana.
VaMugwadi vatiwo sebato vari kufarirawo mukana wekuti madzimai anopinda mudare reNational Assembly pasi pequota system zvichange zvichienderera mberi kwemakore guma anotevera uyewo kupiwa mikana kwevechidiki kuti vawanewo vamiririri vavo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe kuti hurumende yakatambira sei danho rekuvandudza bumbiro remutemo yenyika sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadairwi. Nhengo dzeNational Assembly 100 neimwe dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika asi nhengo 22 dzakavhotera kusavandudzwa kwebumbiro iri. Bhiri iri rinofanirwa kutambirwa neSenate kuitira kuti rishandiswe mushure mekunge mutungamiriri wenyika arisaina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano evarairidzi akawanda abuda nechisungo chekuti haasi kuzotambira kwaanoti kutyisidzirwa kwaari kuitwa negurukota redzidzo yepasi vaKane Matema. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wapindwa nemasangano manomwe anomirira varayiridzi, mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vati varayiridzi vacharamba vachishanda mazuva maviri pasvondo kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa. Vati zvichemo zvavo ndezvechokwadi uye havakwanisi kuenda kubasa mazuva ose nekuti mari dzavanotambira hadzichakwani. Vatiwo havasi kufara negurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema avo vati vanhu vachityidzira kuti vachanyimwa mari dzavo dzemuhoro kana kudzingwa mabasa kana vakasaenda kumabasa mazuva ese sezvavari kuita.
Isu taona kuti gurukota rinoona nezvedzidzo havasi kunyanya kutaura nevanomirira hurumende, saka varayiridzi vari kuchema kuti vari kungopiwa mitemo nezvirongwa zvine chokuita nemashandiro avo neupenyu hwavo.
VaGoodwill Taderera veZimta vati vaMatema havadi kutaura nevarayiridzi asi chavanogona chete kuvavhundusira kuti vachadzingwa mabasa kana vakatadza kuenda kumabasa mazuva ese sezvavari kuita mazuva ano. Vati varayiridzi havasi kuita zvematongerwo enyika uye chavanoda kuti vagutewo nemhuri dzavo.
Minister varipo hapana pavari kutideidza kuti vanyatsotaura nesu tichivapawo zvichemo zvedu. Tiri kutoona kuti minister vedu vanotonyanya kuti kachakacha kupfuura zvatinoitwa nemushandirwe wedu. Vanotonyanya kutiomesera kupfuura zvatinoitwa nemushandirwe wedu kuda kutipanicha. Isusu tiri kuti zvatiri kuda kuedza kuita hazvinei nezvematongerwo enyika, zvinei nechekuita nematongerwo edumbu chete.
Paitwawo chisungo chekuti masangano aya acharamba achitaurirana nehurumende kuitira kuti nhunha dzevarayiridzi dzigadziriswe. Vamushangu vati vachaendesa tsamba kubazi rezvedzidzo yepasi vachitsanangura gwara rinofanira kutorwa kugadzirisa matambudziko avo.
Saka tsamba iyi ichaenda mangwana china kana chishanu kurukota rezvedzidzo vachange vanaro. Kana tambosangana tobva tavapa nhunha dzedu, toda kuti tifambire pamwe chete, vasaronga zvinhu zvaona kuti zvinhu zvese zvavanenge vachironga zvinova nechokuita nevarayiridzi, zvine chokuita nevana vechikoro, zvine chokuita nevabereki, zvine chokuita nenyika yedu pamwe chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamatema sezvo vakazivisa kuti havafe vakataura neStudio 7. Masangano aya aumbawo rimwe sangano richange richimirira varayiridzi, uye vachaita musangano nemusi wemuvhuro apo vachabuda nezita sangano iri. Zimta ndiyo yadomwa kusanobata chinzvimbo chasachigaro wesangano iri, asi mamwe masangano matanhatu anomirirawo varayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe haana kupinda musangano wanhasi achiti haana kukokwa. Mutungamiriri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti havabvumirane nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu nemasangano apinda mumusangano wanhasi. Vati vari kuronga musangano wavo nemusi wechishanu wekuziva kuti matambudziko evarayiridzi angagadziriswe sei munyika.
Saka isusu we are taking steps kuti titore tiforme federation reeducation sector, tozosangana navamwe vamiriri vehurumende. But tine federation ema education sector and tinomusangano neFriday vhiki rino.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru weAtuz vaRobson Chere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuwanikwa nemhosva kwakaitwa imbova mupurisa wechichena muMinnesota muAmerica Derek Chauvin aine mhosva yekukonzeresa kufa kwemumwe murume wechitema gore rapera vaGeorge Floyd kuri kutambirwa nemufaro mukuru nevanhu vemuBritain, zvikuru vanhu vatema. Mumwe mudzidzisi wemuLondon, amai Amy Jordan, vanoti vanonzwa kurerukirwa zvikuru muchipfuwa chavo zvichitevera kuwanikwa kwaChauvin aine mhosva. Amai Jordan, mumwe wezviuru nezviuru zvevanhu vemuBritain, zvakaratidzira gore rapera pasi peurongwa hunozikanwa nekuti Black Lives Matter. Guta guru remuSomalia, Mogadishu, inzvimbo inogarwa nevanhu vanopfuura mazana mashanu ezviuru zvakatiza misha yavo vachinogara muguta iri. Vanhu ava vanonzi vanogara vakamanikidzana munzvimbo dzisina mvura yemupombi pamwe nezvimbuzi zvisina kuvakwa zvakanaka, izvo zvave kutyirwa kuti zvinogona kupa kuti kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuve nyore. Munguva ino yemwedzi weRamadan, mhuri idzi dzinorarama nerubatsiro rwechikafu icho chiri kudiwa zvakanyanya munguva ino yeRamadan. Sangano rinoona nezvekufamba kwevanhu pakati penyika reInternational Organization for Migration kana kuti IOM rinoti zvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri ezviuru zvadzokera kumusha kubva zvatanga denda reCOVID-19 muna kukadzi 2020 kusvika nhasi, zvichitevera kuoma kweupenyu munyika dzazvange zvaenda kunotsvaga mafuro manyoro. Sangano iri rinotiwo richishanda nebazi rezveutano pamwe nemamasangano rakakwanisa kubatsira vanhu vane chitsama kuburikidza nekuvawanisa unyanzvi mune zvekurima, mari pamwe nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu. Asi rinoyambira kuti vanhu ava vakasawana rubatsiro nechimbi chimbi, vakawanda vavo vanonyura mumatambudziko akadzama kudarika vari kutarisana navo pari zvino, izvo zvinozoita kuti vamwe vatsvage nzira dzekurarama nadzo dzisiri pamutemo kana kuti vabude zvakare munyika vachishandisa dzimwe nzira. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima, asi vati vanga vari mudare reparamende vachiti vaizopindura mibvunzo yedu kana vasununguka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano runomirira zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, avo vanoti havafunge kuti vanhu vari kutaurwa nesangano iri vachiri muZimbabwe vachiti vakawanda vanogona kunge vakashandisa COVID-19 kuti vasanetseke kupinda munyika, asi vachizobuda zvakare vachishandisa dzimwe nzira.
Chokwadi ndechekuti hongu pane vanhu vakaenda muZimbabwe kubva muna March 2020 kusvika nhasi unoyu. Vakawanda, vamwe vakatowanda totoziva kuti muna December vakatofira nemurodhi imomo nekuti kwavakazarisa kubhodha. Asi kuti vanhu ivava kuti chizoti vakadzokera nekuti vakaona kuti vari kutambura zvakanyanyisa kupfuurisa vari kuZimbabwe, hatifungi zvedu kuti ichokwadi, nekuti zhinji yevanhu vaienda vaienda nekuti vanga vane nguva yekusava kubasa, saka vaida kunoona mhuri vobva vadzoka zvavo. And chinonzwisa urombo inyaya yekuti vanoziva vakapinda muZimbabwe havazivi vakabuda kuti rangani, nekuti ruzhinji rwavo kudzokera kwarakaita kuti vadzokere zvirinyore yanga iri nyaya yekuti aiva tiri kudzokera nenyaya yeCovid, saka zvava zvisingadikani kuti vachitsvagirwa mapepa. Asi kana vakudzoka havaizosvika kuaemunguta kuti aiva tava kudzokera, saka zvichinzi vanhu vakadzoka nenyaya yeCovid vasvika 200,000 asi vanhu vacho vese ivavo vakadzokera kuZimbabwe, nechokwadi chekuti vakadzokera kwavakabva.
Asika sangano iri, Dr. Swanda, riritori nevanhu variri kubatsira pari zvino vakadzokera kumusha yavo, zvinoreva kuti vane umbo hwevanhu ivavo.
Pandanga ndichitotarisa pane manhamba akaita vana 2,000, 4,000 avanoti vakabatsira neagriculture equipment kana chinechi. Tinoziva for example kuti kubva muno muSouth Africa chaibatsirana nevanhu vanosvikawo pamanhamba, manhamba anosvika ma 8,000 evanogona kuvaripo vanhu vakadaro vakaenda kunosettla. Vangu vaitoti tanga tine sangano nevanhu vasingaoni muJoburg, vaiti takudai kudzokera kumusha tinoedza kuti kana tichiwanawo pekurima tinogara tibatsirike ipapo, nekuti vanga vasingakwalifi kupiwawo chikafu nehurumende yemuSouth Africa. Saka pane vanhu vagara vanga vari muSouth Africa asi vakufunga kuti zviri nani kudzokera kunoshupika zvavo vari kumusha, nekuti vanga vasingagoni kuona mabasa, uye zvinhu zvakatiomei nenyaya dzezinofobia zvikuru kubva muno muSouth Africa. Saka kuti titaure kuti mugore radarika irori tinogona kunge tine vanhu vanosvika 10,000 20,000 vakaona kuti zviri nani vadzokere kuZimbabwe, uye vakashandisa nguva yemuna May in particular kuti vadzokere kuZimbabwe pakavhurwa mabhodha muSouth Africa nemuZimbabwe first week yaMay wa2020. Tinozoti vanhu vakadaro varipo, asi hatingatauri zvedu kuti vanosvika 200,000 yese iyi yakadzokera kutinogara, nekuti vakaona kuti kutambura kwemuno kwanyanyisa kudarikidza kunoitika kumusha.
Tiri kuonawo vamwe vana veZimbabwe vari kumanikidzwa kudzokera kumisha nenyaya yekuti nyika dzavanga vari vachitsvaga upoteri hazvina kubudirira. Zvii zvamungataurawo sesangano pamusoro penyaya tichitarisa zvakaita vari kuBotswana vari kunzi vakanosiyiwa kumugano wePlumtree?
Nyaya yekuBotswana inyaya inosiririsa chaizvo, nekuti tinoziva kuti zvakaitwa neBotswana kuti mushure mumakore akawanda kudai kubva muna early 2000 kwakusvika makore makumi maviri vanhu vayakagara muBotswana vonzi nhasi ngavachidzokera, nekuti nyika yave nani, mamiriro aita ave nani kuti vadzokere kumusha. Hazvina zvazvo kunyatsonaka, nekuti vanhu ava vakaendeswa vachiri kudya uye havachisina ugari hwakati, nekuti vakabva kuZimbabwe kare. Tinoziva kuti kana tichitarisa nyaya dzemutemo dzinotaura kuti vanhu vanogona kuapplyira ugari munyika zvakaita semapermanent residence after 5 years kana kuti 10 years kuona citizenship, chikonzero chaizvozvo ndechekuti vanhu vanoziva kuti munhu ukagara usiri munyika yako yekuzvarwa kusvika makore mashanu, zvakutoreva kuti iwo watosiyana nenyika yeuka haugoni kuti unge uchiti yave musha wako. Saka zviri nani kuti uchiwana ugari munyika yauri kuenda. Saka tiri kuona kuti mabatiro anoitwa vanhu kuBotswana haana kunaka chaizvo, zvikuru savanhu vanga vatiza munyika dzavo and particularly muZimbabwe.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvi Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muZimba muSouth Africa zvinoti zviri kutambira nemufaro mutemo mutsva wakadzikwa nenyika iyi uyo unochengetedza kodzero dzazvo zviri pamabasa. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya inotevera.
Imwe nengo yesangano reIzwi Domestic Workers Alliance muzvare Savi Mafindo Matimura vanoti kuvandudzwa kwemutemo weCompensation for Occupational Injuries and Diseases Act kana kuti COIDA uko kwakaitwa mwedzi wapfuura kucharerutsira vashandi vemudzimba vakawanda vange vasingawani rubatsiro.
Tinotenda neizvozvo kuti wakazosvika pakubudirira nekuti taibatsiridzawo tichirwira kuti mutemo uyu unge uchitotiverengawo sevashandi. Saka tinonzwa kufara kuti nekutsigiridza kwese kwataita tichibatsirana nemamwe masangano akaita seSatsau neUDOSA takagona kunge tichizobudirira kuti mutemo uyu uticherechedzewo sevashandi.
Vashandi vemudzimba vakawanda vanosanganisira muzvare Ruvimbo Mativenga vanoti vanotambira chiitiko ichi nemufaro.
Ndiri kunzwa kufara nechiitiko ichi nekuda kwekuti tichange tave kukwanisa kuzvirapisa kuzvipatara kana kuzvichengeta apo tinenge tisingachakwanisi kuramba tichishanda nekuda kwekukuvara kwedu.
Gweta rinoona nezvemabasa vatino gwenyaya vanoti kugadzwa kwemutemo uyu kwakakosha zvikuru kuvashandi vemudzimba.
Koti yakabvumirana navo kuti this is an injustice that has to be resolved. What I can say kuti it's a culmination of these struggles that have been taking place. Raita kuti now my domestic workers, the majority of them, at least vanewo access to this form of social welfare and social assistance kana vachinge vakuvara kana vachinge varwara vari kumabasa. Research has shown previously kuti actually my domestic workers vane these problems that they encounter at work and as a result of this discrimination vanenge vari pa disadvantage and izvi zvinobatsira ma domestic workers.
Vagwenyaya avo vanoshandira sangano re General Industrial Workers Union of South Africa vanoti pachine zvakawanda zvinofanira kuitwa mukudzidzisa vashandi nezvemutemo mutsva uyu.
There is obviously a lot to be done to ensure compliance kuti vashandi vane ma bosses avo va comply nemutemo uyu and it is just important kuti domestic workers ave o neruzivo rwema rights avo kuti vane access to this form of compensation and assistance kana vachinge vakuvara. Saka in that case this is the beginning.
Mutemo uyu uchaitwa kuti vashandirwi vabhadharwe mari kuhomwe yekoida. Asi vashandirwi vasina kuda kudomwa nemazita avo vanoti vachataura pamusoro pemutemo uyu kana vachinge vanzwisisa zviri mauri. Sachigaro wekoida uye vari mukuru pakambani yeCliff Decker Hofmeyrs vaJose Jogi vanoti vashandi vemudzimba vanofanira kunyoresa mumazuva matanhatu vachangopinzwa basa. VaJogi vakurudzira vashandirwi nevashandi mudzimba kuti vanyorese vashandi ava nekuchimbidza gore ra2022 risati rasvika. Mutemo uyu uchazivisawo nezverubatsiro ruchapiwa pakuripa vashandi ava uyevo rubatsiro urwu ruchaenderana nerubatsiro runopiwa kumushandi wese ari munyika anenge akuvara kana kubatwa nechirwere ari pabasa. South Africa ine zvizvarwa zvakawanda zvekune dzimwe nyika kunyanya zveZimbabwe zvinoshanda mabasa emudzimba. Ndaka Mirra, Studio 7, ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzokurudzira kuti vanhu varambe vachibayiwa nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vamwe vopesana nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakaitwa neNational Assembly neZuro. Mamwe masangano evarairidzi obuda nechisungo chekuti haasi kuzotambira kwaanoti kutyisidzirwa negurukota redzidzo yepasi vaCain Matema. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 21 kumabasa 2021 ngontungameli nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kuyangithusa kakhulu lokho ukuthi lokho kumisiwe ukuhlatshwa kwabantu asazi ukuthi sophephela phi nqa kanjalo, kutsho ukuthi njengoba umqango vele usungenile kutsho ukuthi leli gciwane lizothanyela.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi uZulu kumele eqhubeke ezivikela ku-COVID-19 lanxa nje inani lababanjwa lomkhuhlane likhanya lisehla njalo abanye sebehlatshiwe ijekiseni yalomkhuhlane.
Ukhona obunye osekubonakele ukuthi hayi, kodwa lanxa sasikhulumile sathi lapha kade sasinikeni njalo amandla umongameli ukuthi abe nguye appoint ama-judges. Kuyikuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto amandla phela niwa umongameli, umongameli anti wakhethwa ngabantu, abantu bamkhetha bemnika amandla ukuthi abayenzele umsebenzi abaqhubele umsebenzi.
Lucuno le abanengi udaba lokupasiswa komthetho oza kuqula isisekelo sombuso welizwe ukuze siphe umongameli mnangakwa amandla amanengi. Constitutional Amendment Number 2 ePhalamende izolo bahlaba umkhosi ababanjwe ngamandla ukuphindela ekhaya abaphephele kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani lasebethethwe yilomkhuhlane laya kwabedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1554. Kufunyanwe njalo abalitshumi lasithupha belomkhuhlane lo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi uZulu kumele aqhubeke ezivikela lanxa nje inani lababanjwa lomkhuhlane likhanya selisehla. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 288,229 ijekiseni ye-COVID-19. Asebebanjelwe umkhuhlane kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,875. Abagule basila bazinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amathathu lanhlanu 35,058. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngokumiswa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yalomkhuhlane kulelo lizwe lanxa kulempiko ethi icoronavirus izahlasela ngamandla okwehlandla lesithathu ebusika. Kubika uThuso Khumalo.
Uhulumende weSouth Africa umise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni okuvikela iCOVID-19 ngeviki ephelileyo kulandela imbiko evele kwele Melika yokuthi kucatshangelwa ukuthi ukunquma kwegazi kwaba isithupha abebehlatshwe ijekiseni yeJohnson and Johnson kubangelwe ileli jekiseni. Njengoba-ke kwele South Africa kuyilo lodwa ijekiseni leJohnson and Johnson elikhona okwakhathesi, ukumiswa kwalolu hlelo kutsho ukuthi lumempo uhlelo lokuvikela uZulu kucoronavirus kusetshenziswa amajekiseni la. Lokhu yikho sekulethe ukukhathazeka okukhulu kusizalwane zeZimbabwe ebezikhangelele ukuhlatshwa amajekiseni la kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Siphiwe Moyo uthi balokhu esaba kakhulu nxa becabanga ingozi engenzeka nxa le gciwane lingaqhubuka ngamandla.
Kuyangithusa kakhulu lokho ukuthi lokho kumisiwe ukuhlatshwa kwabantu i-vaccine yokuvikela igciwane kutsho ukuthi asazi ukuthi sophephela phi nqa kunjalo kuthi ukuthi njengoba umqango vele usungenile kuthi ukuthi leli gcikwane lizothanyela ukwedlula lokho esikubonileyo.
Ngesikhathi kumiswa loluhlelo bekuhlatshwa abantu abaphansi kwezinkulungwane ezingamakhulu amathathu below 300,000 kuphela. Ngokutsho kwengcitshi kufanele kuhlatshwe abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million kwele South Africa ukuze kumemetheka kwegciwane le-coronavirus kumiswe kumbe loba kukhona kungabi lomthelela omubi kakhulu. OweZimbabwe wazwa kakhulu ngokukhankasela ukuthuthukiswa kwamakhono abaculi njalo engomunye oncintisa ukuthola isicoco se-amaciko Best Music Promoter uMnumzana Mcasiseli Gwaza uthi kumiswa kwalolu hlelo kutsho khona ukuthi impilo zabo zisengozini.
So kuyasethusa kakhulu thini kakhulu ngezalwane zaseZimbabwe ebese sithembile ukuthi ukujova lokhu kuzoba lula mangabe sisezweni laseSouth Africa. Njalo isifaka ovalweni kodwa siyethemba uhulumeni waseSouth Africa uzosheshe akulungise lokho.
Ingcitshi zezempilakahle zisanda kuxwayisa eSouth Africa ukuthi kungenzeka i-coronavirus ibangele umonakalo omkhulu kakhulu nxa ingathi siphenduka ngamandla okwesithathu ebusika ifice iningi labantu lingakavikelwa ngala amajekiseni. Kodwa-ke isikhulumeli sebandla leMthwakazi Liberation Front uMnumzana Crispin Nyoni uthi akusizi ukuthi uhulumende ajahe ukusungula lolu hlelo kungakatholakali impumela yokuthi lamajekiseni ayingozi kumbe hatshi.
Ngibona kulilisu eliqondileyo ukuba umuthi lo owelapha i-COVID umiswe kancane kuze kufike isikhathi lapho sebethe bahlolisisa khona amadokotela bakuboneke kuqondile ukuba abantu bengahlatshwa.
Yineke lethi South Africa kufanele izinuka amakhwapha ngokuhamba ngesiqubu sonwabo kwalolu hlelo ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi sebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili asebehlatshiwe emazweni afana leZimbabwe. Kodwa kuhulumende uthi luzaqala ungakapholi amaseko lolu hlelo kodwa kuqakathekile ukuthi luqale sekusaziwa ukuthi leli Jackson alifaki impilo kaZulu engozini. Uthi njalo usephakathi kokuthenga amaJackson olunye uhlobo ukuze lawo aqale ukusebenza. I-South Africa yiyo ehlaselwe ligciwane le-coronavirus ukwedlula amazwe onke e-Africa. Sebesedlula isigidi lengxenye over 1.5 billion asebehlaselwe i-coronavirus kwele-South Africa. Kanti sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 53,000 asebefile. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Udaba lokuphasiswa komthetho ozaguqula isisekelo sombuso welizwe okwesibili iConstitutional Amendment Bill number 2 edalele parliamente izolo soluqinule abantu abanengi abathi linguquko ipha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Abaningi basola njalo amalunga ebandla le-MDCT ngokuvota ebambane leZANU-PF esamukela linguquko yona epha uMnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba kungela kuvivinywa nguZulu obekusenziwa. Imupha njalo amandla okwengeza isikhathi sabahluleli abayabe sebefikise isikhathi sempentsheni abafana lomahluli omkhulu uChief Justice Luke Malava yena ozafikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa okuyiyo iminyaka abahluleli abamele bachiye ngayo umsebenzi mhlaka 15 ngenyanga ezayo. Lanxa amalunga e-MDCT amanengi efotele ZANU-PF amane awo agoqela unkosazana Thokozani Khuphe alile ukuyamukela linguquko avota ebambisane lawe-MDC Alliance yekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. aba votele ipili le vangu 191 kuti abale ukuyamukela babe ngu 22. Siko belunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ongomunye wabaloba isisekelo sombuso yena othi kuyadanisa kakhulu okwenzakeleyo.
Mina ngingomunye wabantu abaphatheka ekulotshweni kwesisekelo sonalesi sisebenza eZimbabwe. Ngabhoda ilizwe lonke ngaqalisa ngisebenza nisemidiyensi saze saye Harare siyahlanganisa ukuphume ebantwini. Abantu iZimbabwe yonke sesihlanganisa abakukhulumayo bathi bona kabafuni umongameli welizwe olamandla amakhulu kakhulu. Bafuna kube lama-institutions, ama-organization alamandla umuntu oyedwa. Yikho ke bathi bona abafuni ojaji bakhethwe ngumongameli, bafuna ojaji ke akhethwe nguZulu kusenziwa ama-interviews. Batho njalo leminyaka kajaji ukuthi kungafika isikhathi esithile ujaji kumele ke achiye umsebenzi kahambe ehlala phansi aphumule kungena abanye. Izinto eziningi ezakhulunywayo le nto ye-running mate ukuthi umongameli akumelanga azikhethele umsekeli wakhe, kumele kube ngabantu abakhethayo ngoba abanguye okhethayo ke uza abuse ke ama powers akhe ke abese khetha oyesimene bese kulimaza ke idemocracy bese kulimaza ke ukubuswa kwelizwe. Yikho ke kwakhulunywa ngabantu, yikho ke kudanisile ke sesibona ke abanye abayingxenye sasilabo ke siloba isisekelo selizwe ke sebeyiba sebevota lezani PF futhi ke ku reverse intando kaZulu ku reverse kubiselwe emuva ke okwakhethwa ngabantu kakhulu. Douglas Monzoro wayengukho chairperson weCOPAC kuyadanisa kakhulu ke intayenzileyo.
Abezano PF bathi akulalutho olubi ngokuthi umongameli abe la mandla amanengi ngoba umela abantu njalo lawo mandla uwaphiwa ngabantu abamkhethayo.
Umongameli welizwe kumbe inkokheli loba kungaphi kakumelanga ibe lamandla adlula amandla abantu. Amandla kumele abe sebantwini, amandla kumele abe kuzingatsha ezincedisa uhulumende ukuthi ephambili. Kufunakala kufisakala ukuthi uhulumende ke abe nguhulumende ke wabantu, kube le judiciary kwabezomthetho labo bakhululeke bame bebodwa, bese kusithi ke iparlamente layo ime iyodwa. Manje sokusenzakala ke nqa umongameli senguye sozakhetha thage oyinye iarm yegovernment ke judiciary ke amngezelele lama terms akhe ukuthi kuthi ke sizaqhubeka sibona kurigwa ke kokhetho.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngomunye wabaloba isisekelo sombuso welizwe ngo 2013 njalo ulilunga le MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga le MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni othi uMakhuphe udaniswe ngabanye bebandla lakhe abavote besamukela inguquko le yona athi ikhuthaza umbuso omubi.
Hayi kubuhlungu okwenzakeleyo ngoba uzokhumbula ukuthi iconstitution le ukuthi ize ibe khona iMDC isebenze kabuhlungu kanjani. Iza nje le constitution sokufe abantu kulokho abakubiza abathi runoff ka-2008. Kwabanzima even ubaba uMonsora ehlukunyezwa ngesikhathi lead COPAC lapha iconstitutional making process. Ubona kwezindawo izana ifuna ukumtshaya imbulala, kwaqhubeka yaze yaphuma le constitution. Angazi ke abalalela emakhaya labo bakubonile okwenzakeleyo. Iconstitution ebihle kangaka umhlaba wonke ukhuluma ngayo. Kubuhlungu khona njoba bese ngeke ngasho phambilini ukuthi uMamkhuphe umangele kakhulu ngoba ubecabanga ukuthi kulesivumelwane sokuthi njengebandla sizovota no, kodwa sikuzobonakala kuzobonakala amandla kini njengabantu ukuthi lifila kanjani njengabalandeli lama voters ukuthi lokho sokwenzakele kwenzakale ngoba liyakufisa ukuthi kwenzakale noma abantu benze into ebelingafisa ukuthi yenzakale.
Ibhili leli njengoba selisiza khona ngapho kini kudalele Senate liza liphatha njani njengamalunga MDCT? Sizabona lidabuka phakathi yini njengalokho okwenzakale kulowa house eParliament?
Yeah, hayi ngempela liyeza leli bhili uSenate. Ngiyathemba ke bengimlalela ubaba uMonzori izolo ekhuluma kweyinye iplatform ethi yena asizange salivotela leli bill. Ngimzwetsho kanjalo wasethi into kade siyisupporta thina i-extension yekhotha yabomama labontanga lapha. Kodwa into ayikhumule uthi hayi asange salisupporta leli bill. So angazi ke ngisazozwa namhlanje kusinethu ukuthi thina njengecaucus simi kuphi. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngimzwe kahle izolo esithi hayi asilisupporti leli bill.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngowebandla le-MDC njalo uhamba lo makhuphe. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule othi akulalutho olubi ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lesi.
Okukhona ukuthi simele sinanzelele ukuthi esikhuluma ngakho kathe silapha yindaba eqhakathekile kakhulu enika amandla umongameli ukuthi enze lo msebenzi esikhuluma ngawo ukuthi appoint ama judges kwenzakala isikweZimbabwe kuphela siyakhangela lati sinje izisekelo zombuso lezi esizibhalileyo besizikopa kwabanye lati sifunde okunye. I remember ngumunye wakhona mina wabhala isisekelo sombuso lesi kwe-members of the select committee. Sasihamba siyabona izisekelo zombuso amanye amazwe, sahamba kubo Kenya, sahamba kubo South Africa, safunda okuningi, safunda kwamanye amazwe wabasivakatshela ababezibhalele labo isisekelo sombuso esasibhalwe ngabantu. Ngokunjalo kukhona okunye sokubonakela ukuthi hayi kodwa lanxa sasikhulumile sathi lapha khathesi sinikeni njalo amandla umongameli ukuthi abe nguye appoint ama judges. Kuyikuthi kwesinye isikhathi izinto amandla phela ayanikwa umongameli. Umongameli anti wakhethwa ngabantu, abantu bamkhetha bemnika amandla ukuthi abayenzele umsebenzi abaqhubele umsebenzi.
Bayakhala njalo abanye bathi udaba lombuso wezabelo i-devolution akuse i-devolution leyana eyavotelwa ngabantu ngoba seliguqulela iguqula.
Akutshintshanga lutho kulokhu kuqhubekela phambili kunjalo, kodwa kutshintshe nje ukuthi ngubani ozakwenza lokhu okwakumele kwenziwe ngubani kuphela. Ukuthi kadesi kwakumele kube lo chairperson we-provincial council landi. Kadesi sokulo minister we-devolution oyabe appointe ngupresident ukuthi aqhubele lezo nhlelo. Yiko khonokho kuphela i-devolution isalelokhu i-devolution. Size endabeni yamajaji. Amajaji ngithe ngiyakhangela nkomo ezisekelo zombuso amanye amazwe engabala amalutshwane nje ukuthi ama-presidents yiwo aba-appoint ama-judges. Akula nto emangalisayo ngakhonokho ngoba u-president as an executive president uyabe vele e-appoint ama-judges. Ama-judges kuhulumende ama-three arms of government, i-judiciary, le-legislator, le-executive. U-president vele overall u-president umele besandla kiyo wonke ekutheni baqhuba njani umsebenzi bayenziwa njani. Ngawo kupresident uyabona abanye abantu abafaneleyo ukuthi kodwa lwalo umuntu umbona ngani singam-elevator njengoku-appointa nje ama-ministers kunjalo. Akula nto emangalisayo ngakhonokho.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF. Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lokuthi kulezizalwane seZimbabwe ebezisebenza kwamanye amazwe ezedlula 200,000 eseziphenduke ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Iziphathamandla zakwamanye amazwe zitshayela ihlombe elemelika ngokuthola umnumzana Derek Chauvin, ipolisa elabulala unsundu umnumzana George Floyd, lilecala lokubulala njalo umongameli Joe Biden uthi lesi isinqumo esingajwayelekanga ukudaba olufana lalolu. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris laye uncome isinqumo sedale lejuri ye-Minneapolis ngesikhathi kulindelwe ukuthi umnumzana Chauvin agwetshwe. Bekuphithizela amapholisa kwele Russia lapho abantu abakade bebuthene khona, lapho umongameli Vladimir Putin esethula umbiko wakhe oqakathekileyo besekela umnumzana Alexei Navalny owachothoza uhulumende walelo lise njalo owabotshwayo. Amagqwetha akhe athi Abanye abasekeli bakhe ababili babotshiwe ekuseni.
Ela Botswana lithi liyayilandela yonke imithetho lapho libamba ngamandla ukubuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe ebezingabhalisanga ukuthi zifuna ukuphindela ekhaya. Lokhu kuza ngemva kokuba ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zeziphepheli olwe-UN High Commission for Refugees lusole inyathelo elithethwe yileli lizwe elokuphindisela ekhaya iziphepheli ebezihlala enkampeni yeDukwi. Kubika umqondisi Dube.
Isiphepheli esiphose zifike amachuma esithupha i-57 zibuyiselwe eZimbabwe phansi kohlelo lwe-deportation evikini edlulwe ngemva kokuba ziyale ukubhalisa ukuthi ziphindele ekhaya. Ikhomishini yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngesiphepheli e-United Nations High Commission for Refugees, i-UNHCR, iveze ukukhathazeka okukhulu phezu kokubuyiselwa emuva kwezinye isiphepheli zeZimbabwe. Kodwa uhulumende weBotswana uthi ngokungabhalisi ukuthi zibuyele ekhaya, isiphepheli kade sizihlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Ngakho ikhozi ithwalwe zayachiywa emngcelweni weZimbabwe ngolwesine. Isikhulumi senhlanganiso ye-UNHCR, unkosazana Kate Pond, uthi kuyadanisa indlela udaba lolu oluphethe ngayo.
UNHCR remains concerned that Zimbabweans who've been in Botswana for over a decade.
I-UNHCR iyakhathazeka ngokuthi abeZimbabwe babuyiselwe ngendlela engayisiyo yokuphindela kuyisifiso sabo. Noma beyiziphepheli balamalungelo, ngabe bavunyelwe ukuhlala bephiwe amaphepha awe-permanent residence
and may be able to remain in the country as permanent residents.
AbeZimbabwe labakade sebehlale eBotswana kweminyaka edlula ichumi lokhu bafika ngomnyaka 2008 bebalekela udlakelayo lwabakhona ngesikhathi sokukhetho lokudinga umongameli. Noma nje i-UNHCR isole inyathela elithethwe eBotswana ukubuyisela emuva isiphepheli lezi, ithi lelo lizwe lilandele yonke imithetho. Isikhulumi sogatsha olubona ezomvikela kweleBotswana, unkosazana Bonolo Tabalaka, uthi kwakhulunyisana le nhlanganiso ye-UNHCR kanye lohulumende weZimbabwe phezu kwenyathela elithethwe ngeziphepheli. Embikweni oyethulela ugatsha loli, uTabalaka uthi bayahlonipha imisebenzi ye-UNHCR njalo bayenza konke belandela isiqondiso phezu kwesiphatho okumele siphiwe iziphepheli. Uthi i-UNHCR eleBotswana kanye leZimbabwe bavumelana ukuthi isimo ekhaya sesilungele ukuthi iziphepheli zingaphindela. Ihofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana itshele Studio 7 ukuthi konke kwenziwe ngendlela kungela solo ngokubuyisela kwesiphepheli ekade ziyale ukubhalisa ukubuyela ekhaya. Iziphepheli ezibuyele emuva zikhale ngokuthi zabuthwa ezindlini ebusuku, zabanjwa amandla okugada amabhasi, zafika zashiywa emngceleni kungela lunye usizo ezaluthola. Omunye weZimbabwe Habron Mzana Kazimolo Ncube uthi noma nje iziphepheli kade seziphathwa nje abantu abangena kweleBotswana ngekho emthethweni, ngabe baphiwe imfanelo enjengemali. Uthi lokhu bekuzabaphathisa ukuthi basungule impilo entsha kweleZimbabwe.
Ubuhlungu ukuthi uma behanjiswa njengabantu abangama illegal immigrants abatholi imali ukudla kanye lenye assistance evele UNHCR, bahamba bengaphathanga lutho, ngakho kuba nzima ukuthi baqale impilo eZimbabwe. Ngabe babazela nje bebanikeze noma imali ngoba abantu laba balesikhathi eside basuka kweZimbabwe.
Inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu edithwanelo ithi bekufanele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende lesiphepheli. Edithwanelo ithi ijilo ngaphambilini ukuthi ayivumelani lokubanjwa amandla okubuyiselwa kweziphepheli zeZimbabwe. Iningi zeziphepheli zabalekela eBotswana ngomnyaka 2008 ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli olwalulodlakela olumangalisayo. Kade bengavunyelwa ukusebenza isikhathi behlala enkampeni yeDukwi engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisa kweleBotswana.
Siloku sikudaba lweziphepheli kweleBotswana, umnumzana Winston Chibi owabaleka eZimbabwe ngemva kokuhlaselwa ngabasekeli bezanu PF wayahlala eDukwi okweminyaka eminengi, uthi ubanjwe ngamandla ukubuyela ekhaya eManicaland. Okwamanje uthi katholanga ncedo lokuthi akhe kutsha umuzi wakhe athi wadilizwa ngabasekeli bezanu PF. Uchibi uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esechimani mani.
Anzange ibe yivolontari lokhu, anzange ngivolontiye ukubuyela mina ngakhoswa ukuthi ngibuye lekhaya ngafoswa mina ngoba ngavalelwe ejele uyazi wena kithi ngavalelwe ejele mina 5 days esitokisini ngazokuphuma sebebonela ukuthi ngangibhalisile because mina ngambhala ngicela uncedo kuma-organizations amaninginingi nabaningi zama ukusiza abantu bakithi ukuthi singavuselwe ekhaya ngokuncindezela so bade bangivalela mina bathe sebebonela ukuthi ngivalisile usetimi commandant wangifonela mina sikubuya lapha eduke isikhulumisane sicela uxolo ngento enzakeleyo awusahambise Gerald awusathathwa ngasinga Prince njani njani so sengifuna ukuzohamba ukuthi nge-interview engiyenze lawe liyana bathe bamfonela bathi awusahambe ekhaya because uyathanisa i-image yelizwele eBotswana mina ngathi anyahamba vele angisamboni manje sitsho njalo angisamboni bancenga ukuze ngingene ebhasini
singathi abaningi vele basuka bebanjwa ngamandla ukuthi babuyele ekhaya
sonke akula muntu owayevuma ukuhamba ngoba ngikhuluma lawo kathesi abantu engikhuluma lawo ngoba ulengisebenzise eBotswana futhi uzonceda i-social welfare ufanele ukubuye lo ncwadi evela kusobhuku wakho manje amasobhuku lawo ngoba uneuyazi lawo ngamazamsiko vele bafuna ukusilalela nokuthi sithini sikhuluma ngani vela kunanto enjalo so sizazinceda
lizazinceda njani ibaba khona
ngiqoqa ukuthi ngibuyele eBotswana vele because angilo mntwana oseyunivesithi ngilo mntwana okubala form 6 ngilo mntwana okuform 1 ngilo mntwana okugrade 6 ngizalathi mina sangingase ngijwayele ukuhlala eBotswana ngingazama ukuthi ngenze imicimbicimbi yami ngahlola i-passport ukuthi ngizabuyela eBotswana ma ngabona ukuthi kuthayite eBotswana ngizahamba e-South Africa ngiyodinga impilo engcono khona manje bathi la ma-passport asesithengiswe ngawo vele abantu bayahlukubezwa awusekuthola i-passport babethe thina imali abasinika zona uyahamba uya-aplay i-emergency passport e-$318 but ma ufika ngale bathi ama-passport lawo awuthathi ungelasizathu
Umnumzana Weston Chibi ngomunye wabasanda kususwa eDuke Refugee Camp kweleBotswana. Kwezemidlalo iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket linqotshwe ngamaruns alitshumi lanye iPakistan emdlalweni wakuqala wohlobo lwe-2020 odlalelwe eHarare namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe bazigwaze ngowabo umkhonto namhla ngoba isimo enkundleni besivuma ukuba banqobe.
I think it's inexcusable to drop that many catches in a game especially against the team of this quality.
Akula ncazelo ukwehluleka ugama ibhola lihlale esandleni esikwenzeka ningi namhla khona abasidlala leqembu elisezingeni eliphezulu. Lokhu kudale ukuthi becine bethola amaruns angamachuma amabili obungamelanga bayathole njalwalo babethole amaruns alikhulu lamachuma amathathu bekuzaba lula ukuba silifikise lelo nani. Izo izinto okumele sizilungise nxa sifuna ukunqoba amaqembu ahamba phambili emidlalweni kakhilikithi njalo namuhla isimo senkundla besisihloko ukuthi asilasizathu esokungaba kungani singanqobanga.
Iqembu lePakistan yile liqale ukuthaya ibhola labuthelela amaruns alikhulu lamachumi amane lathoba munemunye 149 lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuthe iqembu leZimbabwe seliphendula lenelisa ukubuthelela amaruns alikhulu lamachumi amathathu lathoba munembili lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Omunye wabadlali abaqale ukuthaya ibhola uqembu leZimbabwe uTina Shekamunukamwe uthi umdlalo ubalahlekele ngesikhathi belahlekelwa ngabadlali belandelana ngesikhaphe khaphe.
Kuyadanisa ukuba sihlwekile ukuchapha intambo kodwa ukuthosa indlela esijike ngayo ibhola. Sithemba ukuthi lathi esitshaya ibhola sizathi ukudlala ngendlela eza kwenza sinqobe. Kuqakathekile ukuba kube labadlali abambalwa abamambisanayo behlale bengaphumi ngoba okusiphazamisayo ukuphuma kwabadlali belandelana bengazange betshaye ibhola okwesikhathi eside.
Iqembu leZimbabwe lelePakistan azadibana ngolwesihlanu mhla zingamashumi amabili lantathu kuyona le nyanga kamabasa emdlalweni wesibili ohlobo lwe-2020 kusithi umdlalo tathu uhlelwe ukuba udlalwe ngesonto mhla zingamachumi amabili lanhlanu. Ekupheleni kwemidlalo ye-2020 amaqembu la azadibana njalo emidlalweni emibili yohlobo lwe-test. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.